Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishuti heyi no misoro yenhaudzedudza nhasi muvhuro kukadzi 3 2020. Vatungamiri vezano PF Youth League vanodoma vaBilly Rottenberg vatafadzwa musarara navakuda Tagrei sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Vanachiremba vakuru vanoti hurumende yakatenga michina yekushandisa muzvipatara isingashandi. Kunyange hazvo vanachiremba vadiki vakati vave kudzokera pabasa, zvinhu hazvisati zvave kunyatsofamba zvakanaka pachipatara chemupino kuBulawayo, chinova chipatara chikuru. Kutongwa kwemutevedzeri wesangano reMDC vaJob Sikala, avo vari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa pachigaro nechisimba, kunotanga mudare reHigh Court kumasvingo. Veruzhinji vari kuyambirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano kuti vagare vachisimbisa muviri yavo kuburikidza nekuita mitambo pamwe nekusadya chikafu chine munyu wakawandisa kuitira kuti vasabatwe nechirwere chehigh blood pressure icho chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika. Studio 7 inotarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu mudunhu reEarthworth. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa nezvenyaya yehuori uhwo hunonzi nevamwe hwauraya nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.